Vatenderi ava vangangosvika makumi mashanu vabva kumasangano eAnglican akapoteredza guta remutare uye vange vachinyunyuta nekwavanoti kusafambiswa zvakanaka kwenyaya dzechechi kunyanya mari yesangano. Mumwe wevange vachiratidzira nhasi ndivaEfraim Kuzunga.
Inozivikanwa naBishop neshamwari dzavo ndeyekuti ukangoda kuita challenge kana ukaita mufungo wakasiyana nezvinofungwa naBishop unenge wakutongonzi tinokudzingai. Ukangoita zvavasingadiwo the next thing ndechekuti vanenge vakuti tinokudzingai muchechi. Saka isusu tinofunga kuti kuchidzirana kwakadaro just recently vafundisi vedu vamwe vacho vari under threat vachityidzirwa. Mufundisi wedu ndinonzwa kuti akatopuwa threat yekuti akaramba ari pachechi yepaSt Agnes
he is going to die.
So that intimidation coming from a senior man in the diocese is not proper.
I threat not is going to die.
Mashoko vakataura naBishop.
Mai dhurini kunjenjema vanoti havachadi kunzwa nezvaBishop Ruona nekuti vakavharira vatendi chechi yeSt Agnes mumusha wechikangama Mutare.
Aki chechi ba hakusi kunamata hausu umwari hwaanahwo ba ndohwo usatanizimu hwari kuita hwokwira vanhu vakavamba chechi kare iwe uri mwana mudiki pazviri pachumbe kuti uteerere mitemo yechechi yawakasvika iri wodzinga vanhu vemuchechi imomo hwokiya make unge chechi yamai vake iwe yamai vako dhoro rakavhurika ngaavhure chechi and must go ngaabve.
Vatondera muchena vanoti vanhu vechechi vanosungirwa kubatana kubvisa chavati chikwambo chapinda muAnglican.
Yanga yatangwa pamufudzi wakanakawo yemamwe madzimai vanhuvoye ngatingwarire tinoita umwe jakazi uri kugadzira chechi yake nemari dzedu ngokuti watogadzira mitemo yaaritoraika haasiri muAnglican munhu magada ereki mutungura anhu iwo haasi maAnglicans ngavaende ngavaende muKristo saneta muKristo saneta.
VaJoseph Mashinga idzi warden wePaSt Agnes kuChikanga vanoti vapa tsamba yenyunyuto kuti zvibude pachena kuti havachina mufaro.
Petition yakanangana nekuti vanhu vasiri kugutsikana nematungamiriro ari kuita Bishop wedu chechi yeAnglican muManicaland. So tauya kuti timpe zvinyunyuto zvedu zviri maererano nemismanagement yemaresources mudiocese zviri maererano nekutyikidzira nhengo dzeAnglican Diocese of Manicaland. Chechi kuti pave nechechi panofanira kunga paine vanhu. Saka Bishop wedu ari kuda kuita katsika kekungodzinga-dzinga vanhu muchechi. Sekutaura kwandiri kuita iko zvino kune nhengo dzinokwana kuita 20. I'm not sure kuti number exact number vangani but kune dzimwe nhengo dzinokwana kuita 20 dzakatonyorerwa matsamba yekuti dzibude muchechi yeAnglican. Saka tinoona sekuti Bishop vari kutora simba hatisi kuziva kuti vari kuriwana kupi simba iroro nokuti chechi yedu inotungamirwa nemutemo. Saka hatisi kuziva kuti vari kuwana kupi simba rokuti vanosvika pakudzinga vanhengo dzeAnglican muchechi yemuchechi. Pane zvinyunyuto zvakati wandei zvatumisirwa kuna Bishop. Zvimwe zvacho ndizvo zvandataura. Zvimwe zvacho zviri kumaringe nekusafambiswa kwakanaka mabasa emudiocese pamwe chete nekusafambiswa zvakanaka kwemari. Saka ndo zvatauya kuti titaurire kuna Bishop kuti kana zviri kunetsa dai vasudurukavo.
Studio 7 inakwanisa kubata Bishop Ruona kuti tinzwe divi ravo asi vamutungura vati vanhu vari kutsutsumwa havazive mutemo wechechi unopa Bishop masimba uye achitungamira sezvaanenge audzwa nanyadenga.
They want cheap publicity. These are the laws, these are the two books in the church. Don't constrain me. You see, I know my regulation is in there. Is anyone going to court and challenge these things? No one.
Koe maloni ni maovando.
Kuratidzira uku kwazopera pauya mapurisa audza vatendi ava kuti vachibva pamuzinda uyu sezvo vange vasvitsa zvichemo zvavo. Ndaka mirra Studio 7 mamtare ndini Lloyd Moyo.